chingo shuka parliament inanga ndakatopiwa mapassis kana kuda kupinda parliament ku gallery kuti vaya vasanenge vasiri nhengo dze parliament vanogara vachiteerera wa parliament chamba zvakanaka ndakangoenda ndapatwa ruoko neumwe wava ndingati vastori nekuti anga asina kupfeka uniform akandibvunza kuti ndiri kuenda kupi ndobva ndamuratidza pasi yangu asi paakaona zita rekuti Clarice Maduku uye kuti ndinombirira platform for youth development akaratidza kuti ndizvo zvaanga achitsvaga akati ah kuiwa ungabva kuchisumbanje kuuya kuparliament uri kudei ndichimutsanangurira ndichifunga kuti ndiri kunzwisana akati achimboya kuno ndobva ndikamune kamwe kahofisi pavakandibvunzurudza zvakawanda zvinotarisa kuti organization yangu ine vanhu vangani uye vatungamiriri vayo ndianaani uyezve isusu seiko taramba tiine nyaya yekungoti dai vagari vadai zvekuita kunge tisu tega ndaona kuti hatisi kunyatsowirirana padari chipingurawo ndakaona kuti zvazvitengeta pasi ndizapeisadzana navo vakazondidaidzirawo vamwe vakauya vari makuriki vanhu vanga vaine uniform vakanditi vataure neni sezvo vaiitaridza kuti ndinenge ndinoziva zvakawanda uye ndandisingaratidzi kutya zvingangoratidza kuti ndiri munhu ane zvinhu zvakawanda zvandoziva
saka iye akakutorai uyu akazvizivisa here kuti ndiani
ndingati paakanditora ini ndo zvandanga ndakakonesana naye kuti ndada kuti ndimuzive kuti ndiani asi iye akanditi aiwa inii ndinobatanidza kuti ndione kuti pane vanhu vari kuita mhirizhonga vari kufambira nonzi muafrica unity square vari kuti occupy africa unity square saka vari kuti ini ndose munhu anomirira mayouth vaifungidzira ndiri umwe wevanhu ivavo vari kuuya kuparliament kuzoita mhirizhonga iya yekuti vada kuti vabhowe purezidendi kana kuti vasubmite mapetition kuna speaker of parliament
masvika kuHarare Central Police Station vakakubatai semusungwa here
ndakabatwa zvandisingafairi nazvo vanga vachingonditi ivo vanga vakawanda kuti ndingangoti vaisvika kana kuma20 muroom 1 vachingondibvunza seiko uchida kubvisa purezidendi iwewo seiko uchizvifunga kuti wakangwara iwo uri kuti wakaenda kuchikoro saka uri kufunga kuti ndiwedza wakadzidza here takadzidzawo